Vakawanda vatataura navo vati havana mari dzinodiwa nezvipatara nemakirinika akazvimirira kuti vabayiwe, ndosaka vari kuswera mumitsetse kumakirinika ekanzuru kana zvipatara zvehurumende. Mumwe wevanhu ava vachamunorwa Chiwanza vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vakabayiwa nhomba yakutanga, zvave kutora nguva yakareba kuti vabayiwe yepiri nekuda kwekuwanda kuri kuita vanhu.
Ndauya apa kumatsetse vachiona nakatadza bayi vanhu vanakauri anenge achitoitika futi varisi inogona kuenda vanhu vayo neta kuna kubva nevanhu vake kana kumakirinika aonozani saka tiva veheodzegega vanongopinzana mukati mugedhi gotobaya nesu vatodzodzerwa kumatovo saka unokodzokera kumbambo unodya ndozvinodzoka.
VaJohnson Chirwa vanoti vaitarisira kuti mitsetse ichaita mupfupi apo pakavandudzwa chirongwa ichi kuti chiitwe nezvipatara zvakazvimirira, asi vanoti vanhu vari kutoramba vachiwanda kumakirinika ekanzuru.
Ngu ndakaenda ako ndakamukira 5 AM tikasasevhwa musi iwoyo, meaning kuti daindaida ukadzoka mangwana acho hausisiri pawanga uri pawanga wasvika nezuro wacho, uri kutanga futi patsva. Sakadai vaita vaesistimu yekuti kana kuti vanonyora kuti ndinenge anga ari mukiu mangwana paunouya wakungosvika uri pai panzvimbo yako.
Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare Dr Prosper Chonzi vaudza Studio 7 kuti uwandu hwevanhu vari kubayirwa mumakirinika avo huri kukwira mazuva ose, zvekuti mamwe makirinika avo ari kutobaya vanhu vanodarika 100 pazuva kubva pavanhu 20 pakatanga chirongwa chekubaya vanhu nhomba.
Mumakiriniki edu tinoshanda nemamwe makambani anotipawo manesi avo, takavatrena vouya kuzobaya vari pamakiriniki edu vachibayawo vanhu vemakambani avo, vachizobayawo vanhu vamwe veruzhinji vanenge vari pamakiriniki. Saka takakwanisa kusvikawo kuma120 pamakiriniki atobaya 200 pazuva nekuti taane vamwe vari kushanda nesu vakabva muprovhinsi.
Vati kanzuro yavo ine chinangwa chekubaya vanhu miriyoni nezana rezviuru zvevanhu, pamamiriyoni 10 evanhu vari kuda kubayiwa nehurumende kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Mutauri wechipatara cheparirinyatwa paLinus Dire vati chipatara chavo chiri kubaya vanhu vanodarika chiuru pazuva, uye havasati vaona musiyano kubvira pakavandudzwa chirongwa chekubaya vanhu nhomba yeCovid-19. Mutungamiri wesangano rinomirira machiremba anoshanda akazvimirira Dr Johannes Marisa vati ichokwadi kuti vanobhadharisa vanhu mari iyo vati inoshandiswa kubhadhara vakoti vanobaya vanhu pamwe nekubhadhara vanorasa zvinoshandiswa pakubaya vanhu.
Ende hazvisi kudhura inoda kwokuti panenge kuchadwa inonzi kuchirungu administration fee yekuzorasawo tsono dziya dzinodzoda kundopiswawo nekungozobhadharawo uyo anenge ango achiita basa rekubaya iroro 434 RTGS dzakagadzwa negovernment imari shoma zvikuru kana madhora matatu kana mana zvengireti anongoita kutiwo basa rizofamba.
Hurumende yakazivisa nezuro kuti COVID-19 yakabata vanhu 405 uye ikauraya 31 chete nezuro wekare. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vava zviuru 119,258 uye vafa nechirwere ichi vava zviuru 3,950. Vanhu zviuru 15,178 vakabayiwa nhomba yekutanga, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga munyika yese pamiriyoni nezviuru 12,512,592 vanhu zviuru 16,863 vakabayiwa nhomba yepiri nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yepiri pamiriyoni nezviuru 61,231 1,061,238. Zimbabwe iri kushandisa nhomba shanu dzinoti Sinopharm, Sinovac, Sputnik, Covaxin neJohnson and Johnson, uye inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana zvevanhu vese munyika senzira yekuti denda recovid-19 risarambe richipararira munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangujau.